ndinoona kuti zviri kufamba zvakanaka nekuti vanhu vacho vakabatana kunyanya zvikuru nespeech yakapiwa naObama nezuro yekurakidza kuti zvaakaita iye ari kuzviendesa mberi kuna Hillary. Haungambofungi kuti vanhu vakambonetsana pamaelections aya makore mana apfuura. Vakaisa atoti pachirungu madifferences padivi, vakatora zvenyika yavo pamberi, zvavakaendesa pamberi kuti saka akumuendesa pamberiwo iye Hillary achimusapota, akamukurudzira zvikuru. Zvinhu zvakandibata mwoyo wangu chaizvo izvozvo.
Takanzwa kuti Hillary Clinton akahwina pasarudzo yemaelections. Vakadzi vari muZimbabwe, Joyce Mujuru, Marceline Chikasha, vari kupinda mumaelections e-2018. Munoti chinazvo?
Ndisingatasvi mapati ekuti chiasingoti nekuti madzimai. Zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinodadisa nekuti vana mai tine mwoyo murefu. Ende huyezikaza kuti madzimai tave pane chimwe chinhano. Tabva kukare kare kwekuti madzimai taibvanyirwa kunzi hauna chekutaura mumba mako chaimo chaimo. Kana mubhaibheri mukatoti hanzi madzimai mainzi baba vakafa hauna chaunowana panhaka yababa. Tava pane chimwe chinhano chekuti hautokwanisawo kudi kutokampeina utaura kutonga wenyika.